Sangano redu rine nhengo dzinosvika zviuru zvitatu nemazana manomwe nemakumi masere. Pavashandi vanosvika iwo zviuru zvina. Saka tinoona kuti isusu pazviuru zvitatu nemazana manomwe nemakumi masere tinobatanidza vashandi vazhinji vashomanana ndoo vasiri muunion medu.
Zvichemo zvamasvitsa kumaemployers ndezvipi?
Maemployer takavazivisa kuti zviri pachena kuti kupfuma inotambirwa navashandi, muhoro unotambirwa navashandi waderedzwa zvakanyanyisa nokuda kwokukwira kwemitengo yezvinhu zvese muzvitoro, muzvikoro, muzvipatara nokuda kwekuti pfuma yedu yenyika, mari yedu yenyika yemabhondi noti yakaiswa yapedzwa simba zvakanyanyisa, uyezve mari dzatinotambira isu tinodzishandisa nemakadhi muzvitoro zviri kuoneka kuti mapuraizi akwira stereki. Saka tiri kuti isusu vashandi vanofanira kuripwa nokuti sekta yedu, indastri yedu, mabhengi ari kuita mari zvakanyanya. Gore rino vaita gore rapera iri vakaita maprofits anopfuura 200 million, zvichioneka kuti kubva pakore mashanu apfuura vari kumboita mari vachingowedzera mari. Saka taiva kuti ipeivo vashandi mari inogona kusvika zvikamu makumi matanhatu kuti vashandi varerukirwe, upenyu hwavashandi udzoke pevaiwa gore rakapera. Asi ivo havasi kuda, vari kuda kutiti vatipe 3.46% yavari kuti ndo inflation yabva kuzimstats, Zimbabwe Statistical Offices. Asi zviri pachena kuti ivo kana vachikwidza mitongo yavo yemumabhengi vari kukwidza nemari yakakura kupfuura iyoyo. Saka ndo pane kunyunyuta kwakanyanyisa, vashandi vaomerwa uye mari yavo yapedzwa simba, haichagoni kutenga zvaitanga kubva gore rapera.
Saka pari zvino pane mhinduro yamatumawana here?
Hatisati takavapa, asi takavaudza kuti vatanga nyaya huru kwazvo. Tiri kunzwisisa kuti vari kumboita misangano yavo, tiri kunzwisisa kuti vatinonegosheta navo vadiki vakwidzawo kune vakuru vavo. Saka ndinoona kuti pane zvavari kuita, asi isu hatisi kumira kuronga kwedu. Kubva musi wekutanga June 1 tinenge takutanga kuita action yedu, taigadzirira yapera zvakanaka.
Saka muchaita sei kana mhinduro yavo ikauya isingakugutsi?
Mhinduro ikauya isingatigutsi, takatovayambira kare kuti zvatiri kuda kuti tiite ndezvekuti kana mabhengi asingadi kukwidza mitengo yevashandi, mabhengi ngavaderedze mabhengi charges avo, nokuti isusu kwatinotenga kuri kukwidzwa mitengo nekuti vana muzvina zvitoro nana muzvina business vanouya vachikwereta kumabhengi. Kana vakwereta, vari kukweretiswa nemari dziri pamusoro-soro, vochajwa futi machaji akawandisa, zvoita kuti kana ivo vakuisawo zvinhu zvavo muzvitoro vari kubva vakwidzawo mitengo zvakanyanyisa. Isuwo mari yatinoshanda yacho iri kuperera futi mumabhengi charges. Kana kuda kupuhwa statement, mamwe mabhengi ari kuchaja dhora rimwe chete papeji imwe chete. Saka nari iri statement ye20 pages wakutotorerwa $20. Kubvunza balance chete uri kuchajwa mari. Iko zvino nenyaya yemakadhi nenyaya yekuti mari dzakushandiswa mumafoni nokuti hapana keshi, pari kutorwa mari patransaction imwe neimwe, pawatenga domasi, pawatenga maonyeni, pawatenga huni, pari kutochajwa mari ichienda kumabhengi. Saka tiri kuvati isusu tichakorokotedza ruzhinji rwese rweZimbabwe, toti isusu mabhengi charges ngaadzike kuti mari dzitange kutenga.
Saka izvi muchazvifambisa sei?
Tichatanga nekuratidzira paReserve Bank, pabhengi guru reReserve Bank, ndivo vanonga vanoongorora nezvemabhengi. Tichiti kuna gavhena, itai kuti paiswe mutemo wekuti maoni naya mabhengi charges aderere nekuti ndivo ari kukwidza mutengo. Tichaendazve bhengi rimwe nerimwe, tichatanga nebhengi rinonzi NetBank rekusouth Africa, retakatopedza kuprofaila tikaona kuti macharges ayo akanyanyisa, toendazve mabhengi akaita sana FBC nana CBZ, totanga kurakidzira kumakastoma avo tichivarakidza kuti muri kubirwa mari apa neapa neapa, ngatibatanei kuti mari dziderere. Isu tisu vacho vanoshandiswa kubira makastoma mari, tisende tichitaurira makastoma pavari kubirwa. Ndo zvatiri kutanga nazvo paruku expire notice.
Saka monetari sire kuti mungado itazukumbo mira mabasa.
Mabasa ati ii stage ye pamberi. Tichambotanga ii ye tinofunga kuti ndio yakanyanya kusimba. Uyezve ndio ine mutsindo. Uyezve ndio inobatsira rushinji rwevashandi vemuZimbabwe. Kuti honde tirwara nayo kumabhengi iri kubatawo futi vashandi vari kune mamwe maindustry. Saka takauya tikaona kuti iyi ndio inobatsira mushandi wese ari muZimbabwe. Ndokwetichatanga nacho. Kana zvazorambisisa ndopatinoenda stage yepamberi yekuti tinoramwa mabasa here uye tinoramwa nenzira dzipi. Asi iyi ndio yetiri kutanga nayo yetakanyatsogadzirira zvakakwana.